Mangwana shande ari kuno ku Fort Bragg asi panguva inei ari kumboshandira nyika ari kuAfghanistan.
Imi semudzimai wemurume wechiuto anoshandira muno muAmerica asi muri chizvarwa cheZimbabwe, munozvitambira sei?
I'm very proud of my husband. He's doing his civic duty. Muno munyika munomo pane vanhu vakarwa hondo dzemunyika munomo inoita kuti tikwanise kuda kuuya kuzogara munyika inei. Pane vanhu vakaenda vakandoshanda kunze kwenyika vakarwa hondo zvinoita kuti nyika ino ive a free country, inoita kuti imimi neni tikwanise kuda kugara munyika inoi. Tinorara zvakanaka every day, tinoenda kunorara tichiziva kuti tiri free munyika munomu. Hatina chatinotya takarara nekuda kwevanhu vanoshandira muchiuto.
Panguva ino sezuva ranhasi, imi semadzimai weavo vari muchiuto munocherechedza sei mabasa ari kuitwa navana baba?
Kazhinji kacho tinoita maactivities yekuedza kuvayeuchidza kuti tiri kufara nezvavari kuita, tiri kufara nevane zvavakatoita kudhara. Saka kazhinji kacho tinoita maactivities ekuti kune vamwe vekuti muhondo vanogona kunge vaine zvavakaona zvinogona kunge zvavachiri kurarama nazvo panguva inei. Zuva rakadai rinoita kuti tivaudze kuti hatina kuvakanganwa, hatina kuvakanganwa. So tinoita maactivities ekuti vave part of the community, kuti vanhu varangarire kuti tichiri kuvayeuka.
Pane zvimwe zvamungati zvimhinga mupinyi here zvamunosangana nazvo semudzimai wemurume ari muchiuto imo muno muAmerica?
No, kwete zvizhinji. Kazhinji kacho unenge wakagara nevamwe vanonzwisisa zvinenge zvichiitika mumhuri menyu. Kazhinji kacho munobva ti munenge muri a community of people vari kugoing through the same thing. Unenge usiri wega nemurume ari kuAfghanistan kana kuti ari kuIraqi kana kuti ari kune hondo. Next door neighbor anogona kunge ari musame situation. Next door neighbor wake anga ari musame situation. Vana vari kuenda kuzvikoro nevamwe vanowo vari musame situation. So zvinoreruka nokuti munenge muri a community of people going through the same thing.